manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakana kwa tereri, chinosanga natakara manero anasi, uru msuwe chupiri kubumbi 5, 2022. Makato ku Studio 7, nefinyiru inyaya zirikuiti kwa Zimbabwe, zamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure vodzingwa basa here kana kuti kwete mushure mekutadza kuenda kubasa kwemwedzi yakawanda. Nhengo dzeparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections akadarika dzotoreswa mhiko. Gavana weRBZ woedza kudzika mitemo yekuti upfumi hwenyika hugadzikane asi vamwe vachiti kuti hanzo uneriva. Simseki inoti vadzidzi vave kukwanisa kuona zvakabuda mubvunzo dzeA-level kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vaumba komiti yekuona kuti mutongi Justice Edith Mushure havasina kubvira vaenda kubasa kubvaiwo nevamwe vatongi vapa mutongo wekuti mutongi mukuru weMatare Justice Luke Malava vainge vofanira kuenda pamudyandigere kwete kuvandudza bumbiro remutemo kuti vaenderere mberi nebasa vakakodzera here kuti vange vari pabasa kana kuti kwete. Vari kutungamira komiti kana kuti tribunal iyi ndi Justice Matthews Cheddar avaimbova mutongi wedare repamusoro. Tribunal iyi inotarisirwa kubuda nezvainenge yawana mukupera kwemwedzi mishanu. Nhengo dzedare reparamende dzichangobva kusarudzwa mumabyelections adarika dzatoreswa mhiko nhasi mudare reparamende muHarare kuti dzichikwanisa kutanga basa zviri pamutemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzedare reparamende idzi dzatora mhiko nhasi mushure mekukunda musarudzo dzakaitwa musi wa26 kurume. Mumwe wavatora mhiko ndiva Prince Duveko Sibanda vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change kuBinga North. VaSibanda vati vanofara zvikuru nekudzoka kwavo kudare reparamende vachiti basa guru ravachange vachiita inyaya yekusimudzira kodzero yedzidzo yehutano pamwe nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo nezvimwewo.
Tadzoka kudare reparamende sebato reCCC Citizens Coalition for Change tauya takamirira zvichemo zvevanhu. Takamirira kuchema kunoita vanhu pamusoro pe right to education. Zvino azvisi kufamba mukati me education sector yedu. Tiri kutarisira kuti tiite put the government to task over issue ye health, right to health yevanhu vemuZimbabwe.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANPF vachafadzwa mugwadi vati vatora mhiko ngavadzokere kuvanhu.
Mashoko anobva kumusangano ndokuti vose akahwina ngaashandire vanhu. MP ezANPF vapinda muparamende nokuda kwemabai elections aya vane nguva shoma kwazvo zvakafanana nemamwe maMP abva kune mamwe mapato akasiyana. Asi maziso avo ngaave pamongo, maziso avo ngaave pabasa. Tine zvizhinji zvatakakurukurana navanhu kumutasa South uku, kunana airports uku, nekuma local authorities kwatakahwina, zvekare nekuma traditional hunting grounds eri kwakaita sana kumurehwa kunana vamasoka uku. Chatakatarisira semusangano ndechekuti zviri nani kukundikana uchishanda unokundikana wakabereka vanhu kumusana. Haikona kuti vanhu mochiuya mochita basa rekugara muno muHarare kana kugara kumaguta akasiyana-siyana muchisiya vanhu vorivoga. The era of missing persons is over. vanhu ngavashandire vanhu ndomashoko edu.
Kunyange zvazvo nengo dzedare reparamende dzatora mhiko nhasi, makanzuro akasarudzwa kumirira nzvimbo dzakasiyana siyana muHarare achakamirira kutora mhiko, uyewo misangano yekanzuro yotadza kuenderera mberi. Nhasi kange kari kechitatu apo kanzuro yeHarare yakundikana kuita musangano wavo sezvinotarisirwa. Vakasanobata chigaro chaanoona nezvekufambiswa kwemabasa kwakanaka mukanzuro vaWarren Chiwawa vati panga pasina makanzuro akakwana anotarisirwa nemutemo kuti vave varipo.
Zvaitika nhasi kuti tanga kushedhura ordinary council meeting yedu, saka mutemo unoti tofanira kunge tine nhamba inokwanisa kuita iyo 17, saka nhasi paya 2 ndovaaisa maapologies. Saka zvinoreva kuti hatina kukwanisa kubata nhamba inodiwa kuti miting iitike, inonziwe pachirongwa forum.
Mumwe kanzura weguta reHarare vakapinda nebato reZANPF vaMartin Matinyanya vanomirira Ward 4 kuMbare, avo vange vachidya magaka mambishi mushure mekukona kwemusangano wanhasi, vanoti izvi zviri kukanganisa mabasa ekanzuru. Vatiwo zviri kusiyawo vagari vemuguta vasiri kukwanisa kuwana zvinodiwa kubva kukanzuru.
Zviri kukwadza service delivery yedu and kanzuro yedu. Vanhu takuita kunge zif taka tichinongoita zvemapati isusu tichifanira kuti tiite kanzuro business.
Izvi zvatsigirwawo nakanzuro havazi vaimhetu, vatiwo vari kushushikana zvikuru nekutadza kwemisangano yavo izvozvo misa zvinhu mukanzuro.
Nhasi zuva rechitatu mumazuva 7 yatadza kuforamu yekanzuro ipani, zvino tiri kushushikana zvakanyanya nekuda kwechikonzero ichocho.
Vachibvunzwa nestudio 7 kuti makanzuro matsva awo achatora mhiko rini, vachiwawa vati vanga vakamirira tsamba inobva kuZimbabwe Electoral Commission inovazivisa vakakunda, vakati tsamba iyi vanga vaitambira nhasi, nekudaro vachasangana nevakasanobata chigaro chameya weHarare kuti kuiswe urongwa hwokuti vakakunda ava vatoreswe mhiko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vatendi vechimuslim muZimbabwe nepasi rose vari kucherechedza mwedzi wakakosha muchitendero ichi weRamadan. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwedzi wakakosha zvikuru pachitendero cheIslam, uye gore rino wakatanga musi wa 2 kubvumbi uchipera musi wa 1 chivabvu. Ramadan mwedzi wechipfumbamwe pakarenda remaMoslem, uye mwedzi uyo vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba, kuregerera pamwe nekuwana makomborero kubva kumusiki. Panguva yeRamadan vatenderi vechiIslam havadyi kana kunwa chinhu kubva panobuda zuva kusvika parinovira kwemwedzi wese. She Majidu Adini vanoti mwedzi weRamadan wakatanga kucherechedzwa apo pakadzika bhuku ravo rechitendero reKoran. Vanoti kunyange hazvo vachitsanya nekunamata dzimwe nguva, paRamadan vanoita izvi zvakanyanya.
Maropafadzo ese kune uyo achateera mitemo yandaisa muchitendero. Kana akakumbira kuna Mwari anokumbidzwa kudaiwa, because anenge achifambisa mabasa aMwari nemazvo. Chekupedzisira ndaakupa zvino chitendero chako zita rekuti achisiramu. Saka vapedza Mwari kupa mashoko iwayo, mwedzi iwo uno uyu ndo wakabva wadzikiswa bhuku iro iri. Saka kudzikiswa kwarakaita taakubva takoshesa mwedzi uno weRamadan.
Vanotiwo kunze kwekunamata nekutsanya, mwedzi weRamadan inguvawo yekuregererana.
Zvimwe zvatinoita paRamadhani ndezvekuti tinofanirwa kuti tinge tiri vanhu vanoregererana. Kana paine vakatadzirana vaya, munofanirwa kuti munge muchiregererana. Kana kuti kutodaidzana chaiko kuti ashamwari paipaya ngatiregererane, muregererana. Kune avo vanowana vanofando vanhu vamunoona vaya vachipa kune vamwe varombo, mwedzi unouyu unokurudzirwa kuti vanhu vange vachiita sei, vachipa.
Vaenderera mberi vachiti Ramadan ndiyo nguva apo Mwari vanobvisa marwadzo kuvatadzi. Mutungamiriri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ishmael Duwa vanoti Ramadan mwedzi wemakomborero akanyanya.
Ramadan mwezi uno imwezi wakakomborerwa naMwari. Mwari vanotipromisa mubhuku dzvene rekoro ani kuti ukabata mwedzi iwowo zvitadzo zvako zvese zvandakuitira chi dzawakawana imwe mwedzi izi zvinobva ndazvikapa. You become like a new person. Ndiwe chete unenge wautanga futi kuzvitora Ramadan.
Ramadan ndechimwe chezvinhu zvakakosha pachitendero cheIslam zvinosanganisira kutenda kuna Mwari, nekuti muprofita Muhammad aiva mutumwa waMwari kuna mataka shanu pazuva pamwe nekupa chegumi kana kuti zaka.
Pira yekupedzisira iriyo yechishanu ndeyekuenda kupi kuhaji. Asi mapira mukatarisa mapira maviri aya ekupedzisira aya kuhaji kwacho ndonge une mari kana usina nonzo. And mari yacho haifanira kuva yekukwereta kana kuti yekubatsirwa nemumwe yako iwe. Then toendawo kuzaka zvakare. Kune vanopa zaka then kune vanotambira zaka.
Ramadan inocherechedzwa pasi rese nevatenderi vechiIslam, asi vana vadiki, vanhu vanopenga, vanorwara kana vakwegura havacherechedzi mwedzi uyu. Shedu wana She Adin vanoti vafara chose kuti Ramadan gore rino inouya apo vanhu vave kubvumidzwa kuungana. Vati kwasara mazuva matatu kuti Ramadan ipere, vanoungana vachinamata pamwe munzvimbo dzavo dzekunamatira kana kuti mamosi. Kunyange hazvo masangano echiIslam munyika achiti muZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero ichi, nyanzvi munyaya dzezvitendero dzinoti vanhu vechitendero ichi vanodarika zana rezviuru nechidimbu. Nyanzvi idzi dzinotiwo vechidiki vakawanda vave kuteera chitendero ichi nekuda kwemabhezari avanopiwa kunoita zvidzidzo kune dzimwe nyika dzine chitendero ichi kuMiddle East. Gwaro Global Religious Landscape rakaburiswa nePew Research Center Forum on Religion and Public Life muna 2012 rinoti pasi rose vatenderi vechiIslam vanodarika bhiriyoni. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vadzidzi kutanga nhasi vave kukwanisa kuona nekutora zvakabuda mubvunzo dzeA level. Bvunzo idzi dzakanyorwa kubva muna zvita 2021 kusvika ndira wegore rino. Vakuru vezvikoro vari kutarisirwa kutanga kutora zvakabuda izvi mangwana, asi kutanga nhasi vana vane vabereki vanokwanisa kuona zvakabuda padande mutande reZIMSEC vanokwanisa kuenda padande mutande iri rinoti www.zimsec.co.zw. ZIMSEC inoti vadzidzi vakati wandei gore rino vakabudirira nezvikamu zvinoda kusvika zvina kubva muzana kana kuti 3.99% zvichienzaniswa negore ra2021. United Nations Security Council yatanga nhasi kuzeya nyaya iri kupomerwa mauto emuRussia yekuuraya vanhuwo zvavo muUkraine. Vari kutarisirwa kutaura nhasi vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres, mukuru munyaya dzezvemagariro evanhu vaMartin Griffiths uye mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky. Russia iri kuramba kuti mauto ayo akaponda vanhu mudhorobha reBucha, kunyange paine vakawanda kusanganisira nyanzvi munyaya dzezvemasatellites dziri kuti dzine umbo hwakakwana. Ukraine inonzi yakwanisa kutora kubva kuRussia nzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika iyi reKiev. Russia inonzi yave kurwisa zvakasimba matunhu anoti Donetsk neLuhansk. Dzimwe nyika dzakaita seItaly, Denmark, Lithuania, France neGermany dzadzingawo vamiriri veRussia munyika madzo nenyaya yekurwisa Ukraine iyi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatiwo zviri pachena kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kupara mhosva dzehondo nezvinonzi zviri kuita mauto avo zvekuponda vanhuwo zvavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganyauye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Hongu, pane zvichabuda hazvo panyaya dzokutaura. Because nyaya yehondo yekuUkraine nezvanga zvichiitika kuUkraine, kunyanyanyanya kurawa kwakaitwa macivilians nezvimwe zvokuti vanhu vekuUkraine vaidinaiwa aid and so forth, zvinhu zvokuti zvinogona kuva zvichataurika. But he says that no goziva, UN Security Council, ayagara ichimbotaura kuti inofanwa kureformwa. Nenyaya yekuti pane nyika dzakaita seChina dzinokwanisa kuita veto whatever zvavanenge vabuda imomo. Kana chiti veto zvinoreva kuti kana pakabuda chandikati a decision yekuti kuda maybe Russia inofanwa kutongwa, China inongobuda ichimboti kwete handisi kumirana nazvo ende zvobva zvangofa zvakadaro.
Kopanyaya yekuti ivo vaPutin vatongwe nenyaya yekuti vakauraya vanhuwo zvavo muUkraine.
Ini segweta ndinowirana nazvo kuti ivo vaPutin vanofanwa kuva accountable for ma war crimes akaitwa ari kuitika kuUkraine. Nekuti tinoona kuti kune vana, kune madzimai, kune vanhu vatingati macivilians vakaurawa panguva pfupi yapfuura. Tinoona zvekare kuti munguva pfupi yapfuura yatingi ivhiki rinoi kunonzi kwakawanikwa anonzi mass graves evanhu vakafa vaingovigwa vachiurawa nemasoja ekuRussia. Ende izvi zvinhu zvinonzi zvino amount to international crimes akati asema war crimes atikutaura. Ende kauchidzima war crimes anosanganisira zvekare atinganzi humanitarian law. Tinoziva kuti panguva pfupi yapfuurai masoja eRussia airambidza kuti vanhu veUnited Nations vapinde munzvimbo dziri kuafectwa nehondo idzi kuti vanobatsira vanhu. Saka izvi zvunhu zvokuti kana zvakuchitaiswa zvinhu zvinoita amount to war crime. But kutaura vachataura zvavo. But chinozonetsa ndechekuti maprocedures acho ekuUnited Nations anozoitsa kuti iyi nyaya iyi izova iri nyaya inozenderera mberi ichionekwa vaPutin vachizomira pamberi pedare. Inyaya inonetsa, inyaya inoafectwa nemaprocedures acho ati kutaura ekuUnited Nations anova ekuita veto. So kana pane shamwari dzeRussia idzokusanganisira vana China yavo, because China apa ndo nyika ichave yakatariswa chaizvo kuti ichavhota zvakadii muSecurity Council. But tinongoziva kuti ichavhota zvakaita sei. But kuri kunzi China yati aiwa havasi kupokana nazvo. Tinoona vaPutin vachimira pamberi pedare vachidevera kumhosva idzi dziri kunzi mawar crimes.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nemumwe, kana kuti 5451. Vanhu makumi masere nevanomwe vakabatwawo vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvakasiya vabayiwa nhomba iyi kekutanga vasvika pamamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nezvisere zvine mazana mashanu nemakumi mana nevashanu, kana kuti 5,558,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Vana vechikoro vakawanda ndo vanonzi vabayiwa nhomba kubva hurumende zvayakaparura mwedzi wapera. Chirongwa chekubaya vanhu vakawanda nhomba, kana kuti Blitz, ichienda pedyo nemisha yevanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda iri munyika, Dr. Agnes Mahomva.
Kuziya kunoita ini kabineti yakabvuma kuti vana vane 12 years vakura kusvika 12 years kana kupfuura ndavabayiwewo nhomba iyoyo.
Tichitarisawo tiri kuona bazi rezveutano ratanga kuburitsawo uwandu hwevanhu vanenge vari muzvipatara vachipatsanura kuti ava ndo vari kurwara vari muzvipatara nechirwere cheCOVID-19 vasina kubayiwa nhomba. Ava vari kurwara asi vakabayiwa. Tiri kuona kuti vasina kubayiwa vacho ndo vakawandisa vari kurwara zvekusvika zvekuenda kuzvipatara. Zvinenge zvichifamba sei, Dr. Mahomba?
Ndizvo zvacho zvatagara tichingotaurira mhuri yeZimbabwe kuti bayirwa ijekiseni inyoro. Vamwe vanga vachifunga kuti ukabayiwa asi tikungonaka, vamwe vakabayiwa asi vari kungorwara. Zvechokwadi zvinotozivikanwa kuti hazvirevi kuti kana wabayirwa hamuchatorwari chirwere ichocho. Unogona ngochirwara, asi chinhu chikurukuru ndechekuti wakabayirwa wese, kana powakachirwarawo hawarwarisi zvekupinda muchipatara. awarwarisi zvekuti vanogona kusvika pakufa. Ndo saka maakuona nhamba dzaakutaurwa dzichidaidzirwa neveutano dzichipangidza kuti wacho vari kunyanyopinda muchipatara vanenge varwarisa vanenge vasina kubayirwa jekiseni iroro. Saka tiri kungoramba tichikurudzira vanhu kuti onai ikazvitogera ichikutaura izviya dai makabayiwa jekiseni iroro nhomba iyoyo, mungadai musingazosviki pakurwara zvekupuwa mubhedha kana kurwara zvekusvika kuti munotofa nechirwere ichochi.
Totarisawo nyaya yekubaya vanhu katatu kana kuti booster iyi, zvinenge zvichifamba sei ipapa?
Ndizvozvo zvinenge zvichifamba zvakanaka chaizvo. Ini munotoziva kuti patakatanga tichingobayira nhomba yekutanga nhomba yechipiri, asi zvakazongorwa kuti zvinenge zvichakangokodzera kuti papera nguva yakati kuti vanhu vanofanirwa kubayirwa futi nhomba yechitatu. Takangofanana nemamajekiseni ese anobayirwa vanhu, ekuti kunyanyanya majekiseni anobayirwa zvirwere zvinenge zvichitenderera nemavhairasi, kuti gore negore unogona kunga uchitofanirwa kubayirwa futi. Panika iwana flu waya, munoona vanhu vachibayirwa nhomba idzodzo gore negore. Ndo kutoti booster kwacho kwetiri kutaura ikoko. Dai zvainzi unongobayirwa gore one hauchazombofa wakabayirwa zvakai upenyu hwako hwese, ndo kutaura kuti hapana booster. Asi nepamusana pekuti zvinotozivikanwa kuti papera nguva yakati kuti kuprotekwa kwaunenge wakaitwa kunenge kwaakunga kupera, saka unofanirwa kubayirwa futi nenhomba. Ndo booster inotaurwa iyoyo. Asi chinhu chikurukuru zvakanyanyisa ndechekuti vanhu vabayirwe nhomba yekutanga nhomba yechipiri ndo yatiri kunyanya kumhanya nayo zvakanyanyisa. Kana futi kuti avo vanenge vafanirwa kubayirwa nhomba yechitatu iyoyo booster, ndava uyo futi tinongo vabayirawo.
Mukuru anoona nezvekurwiswa kwedenda recovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwaAli Muhammad al-Abdal Rahman wekuSudan nedare reInternational Criminal Court kwatanga nhasi kuHague, uye panga pakatarisirwa zvakanyanya nevakawanda pasi rose. Murume uyu aitungamira chikwata chinozivikanwa nezita rekuti Janjaweed, icho chiri kupomerwa mhosva yekuponda vanhu vakawanda mudunhu reDarfur kubva muna 2003 kusvika muna 2004. Chikwata ichi chinonzi chakatumwa nevaive vemutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir kunoponda vanhu vainge vapandukira hurumende yavo. ICC yakazivisa nezvekumuda mudare iri muna 2007 asi akazozvipira muna 2020. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vasvika pedyo nekusarudzwa kuti vave mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare repamusoro-soro kana kuti Supreme Court munhoroondo yeAmerica. Komiti yeSenate inoona nezvemitemo yakavhota kuti vaende pachidanho chepamusoro murwendo rwavo chinova chekuti vavhoterwe nedare reSenate rose. Senate iri kutariswa kuvhota ichivatambira sezvo vaine rutsigiro rwenhengo dzose dzemadhemocrats, uye mamwe masenata matatu kubva kubato rinopikisa remarepublicans akati achavavhotera. Senate iri kutariswa kuvavhotera nhengo dzedare iri dzisati dzaenda kuzororo reEaster. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinotambira danho rakatorwa nebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rekuedza kudzikamisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kuburikidza nekutora matanho akasiyana-siyana anosanganisira kukwidza mitero yemari dzinokweretwa kumabhanga pagore kubva pazvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% kuenda pazvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80%. Rimwe danho rakaziviswa neRBZ nezuro nderekuedza kuparadza musika mutema wemari yekunze kuburikidza nekusunungura musika wemari yekunze richibvumidza mabhanga kuti atenge pamwe nekutengesa mari yekunze nemutengo waanenge awirirana nebhanga guru renyika iri. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaprofesa vachitambara vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga zvinhu zvavagara vachitarisira sezvo mitengo yezvinhu kana kuti inflation yanga ichiramba ichiita chamuramba mhuru.
Hongu zvinhu zvandanzi kubatsira Israeli uye takatarisa kukwira kwekuita zvinhu makaona inflation yedu yakwira zvakanyanyisisa. Saka ma interest rates akaramba ari pasi zvazvuru anzvo kuti in real terms atinoti ma real interest rates anenge ari negative. Ma real interest rates akada negative zvinoafekta ma savings zvinoafekta zvakare investment. Saka I think it's really that and that we're all caution those no ones will be cut akawanda. Kana inflation irikwira zvine zvakakosha kuti ma nominal interest rates akwiro kuitira kuti ma real interest rates aramba ari positive.
Asi vachitambara vanotiwo neimwe nzira zvinokanganisa vanenge vakakwereta mari kumabhanga sezvo mari dzavanenge vave kuripira pazvikwereto zvavo dzinenge dzakwira.
Because zvinoafekta wanenge vaine vakakwereta zvakureva kuti manominal interest rates awakwira. But as far as we have especially as long as teen inflation ya teen ayo yakakwira zvakanyanyisisa.
Panyaya yekuti mabhanga anga achitenga nekutengesa mari yekunze, ipo paine musika wemari yekunze weReserve Bank of Zimbabwe, imwe nyanzvi mune zveupfumi, muzvinafundo Gift Muganu, vanoti iri danho rakanakawo chose, vachiti zvekuti hurumende ive iyo inotara mitengo yemari yekunze zvanga zvisiri kushanda.
Zvaitwa nehurumende zvekuparura urongwa hutsva hwekuti marets atange kudeterminwa kumabanks idanho rakanaka nekuti zvanga zvichiitika zvekuti hurumende igadzire rate kuauction system zvanga zvisingamake sense vanhu vangaita malosses. Asi zvazvakangoitira ndezvekuti kunyange vasinawo choice redanho rakanaka marets achabuda kumabanks uko achange ariwo anotaura mamarket rate aya anonzi akafanana neblack market.
Asi muzvinafundo Mugano vanoti pachave nedambudziko rekuti nyika inenge yave nemitengo miviri yemari yekunze iri pamutemo kuti wehurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe auction floor kuti wewe kumabhanga, izvo vanoti hazvigoneki kuti munhu apinde zvitendero zviviri nguva imwe chete.
Hazvigoni kuti uite zvitendero zviviri kuti uri kupinda chitendero chakati nechakati. Zvichaitika pane zvekuti chimwe chichafa pachii iauction system.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti havawirirane nedanho iri.
Harina kunakira mabhizimusi nevanhu vanokwereta mari kumabhanga zvikuru sei mabhizimusi nekuti mari yekushandisa pamabasa avo ishoma. Vanhuwo zvavo ndizvozvo mari vanenge vakubhadhara neinterest rate yakakura. Asi vachanyanya kunetseka nedanho iri mabhizimusi ayo anenge achida mari kuti vatenge zvinhu zvinodiwa kushandisa mumabasa avanenge vachiita.
Asi matanho aya anogadzirisa matambudziko akatarisana neupfumi hwenyika here? Vachitambara vanobvumirana nevamwe vari kuti danho reRBZ iri kutobvuma kuti dhora remunyika rakundikana.
Ichokwadi ichocho, as long as inflation iri kukwira zvinoaffect local currency. Saka itori admission uye zvinoitawo zvakare kuti demand yemaus dollar yeforeign currency ikwire.
Vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti kukwidzwa kwemiripo yekumabhanga kuchaita kuti Zimbabwe ive nyika ine muripo wezvikwerete zvekumabhanga kana kuti bank interest rate yakakurisisa pasi rose. Vamwe ndo vanoti totenda maruva tadya chakata vachiti hurumende yazivisa nezvematanho ekugadzirisa upfumi hwenyika kakawanda kwazvo asi pasina michero inobuda mazviri. Chirongwa chedu chanhasi The Connection chatinotaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu. Mike Hove weStudio 7 ari kutaura nezvechirongwa chakaparurwa nehurumende chekufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana ichipa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chemobile registration exercise. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 kuMabasa 2022 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
iZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yomhloliso lei kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uhlangothi olubona ngemihloliso olweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo.
Bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally i-special Tarawe level ngoba uTarawe prayers laphana sesiyenza ntambama and ngema conditions ane e-COVID kwakunzima ukuthi si-attend umnyaka lo ngeRamadhani ekhona hayi uyasijabulisa njalo sikwenza sihlangene sijamathi yethu yonke ama-Muslim ngesikhathi sonalezi.
Amakholwa esi-Muslim aseZimbabwe amanyana lamanye emhlabeni jikelele ngumkhuba wabo womnyaka wokuzincitsha ukudla ithandaza okwenyanga yonke oweRamadhan.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiwo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulo mthelela ovela kwelase-Russia, Ukraine empini yakhona, kodwa lokho kulutshwane kakhulu okuningi vele kwani kunaphakade naphakade kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe.
Ibhanga elikhulu lelizwe LRBZ lisolwa ngokukhuphula umthelo wezikwelede emabhanga emizameni yokwenqabela ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe inflation. Zonke lezi ndaba lezinye lizizwa kuwona lo umsakazo. Uhlangothi olubona ngemihloliso lweZimbabwe School Examination Council lwethule impumela yemihloliso yanyakenye e-A-Level namhlanje eveza ukuba abantwana benze kuhle kulalokho okuvame ukwenzakala eminyakeni edluleyo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabezimseki embikweni abawuphe intatheli ndaba namhlanje lapho abagcizelele ukuba inani labantwana abenze kuhle lonyaka likhuphukile nxa kuqathaniswa neminyakeni esanda kwedlula. Abafundi abaphathe ama-subjects amabili bazinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,234 okuyisilinganiso sokungamashumi edlula athoba mnembili ekhulwini 84.67%. Isikhulumeni sezimseki unkosikazi Nick Dlamini uthi ababalisi bayenelisa ukuyathatha impumela yabantwana kusasa ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe.
IZimbabwe School Examinations Council Board ithanda ukwazisa uZulu ngempumelelo yomhloliso yegwalo lweAdvanced Level lweZimse kaMpalakazi 2021. Abakhokheli bezindawo zokulobela bangeza bazothatha impumela yomhloliso lei kuma-regional offices ngolwesithathu 6 Mabasa 2022.
Uqhubeke esithi labo abenelisa ukuthola impumela ebulenjini be-intanethi bayenelisa ukwenza njalo kuqala namhlanje.
Ababhali kanye labazali bayanelisa ukubona impumela besebenzisa omakhalemkhukhwini lama-computers lamhla ngolwesibili 5 Mabasa 2022 ngesikhathi sika 6 p.m. ntambama. IZimsek ithanda ukubonga usekelo oya luphiwa ngabe Ministry of Primary and Secondary Education kanye loZulu wonke jikelele ngesikhathi sokulotshwa kwemhloliso le.
Omunye umzali uMnumzana Peter Banda uthi uyathokoza ngempumela ye-elevesithi abantwana sebezenelisa ukuyalungiselela ukuya emakolishini.
Impumela le ye-A-Level ukuphuma kwayo ngalesi sikhathi kuyangijabulisa. Siyakhangela ukuthi angithi uyabona ukuthi kade sisuka kumbimbitho kade sisukumabasa kuphose kube yizona izikhathi impumelelo elevu eyiphuma ngayo eminyakeni kungakabi lobhubhane lo COVID okusho ukuthi indlela abantu bethu abazafunda ngayo besiye ema university siyabuyela esimeni sisijayele sona lesiyana vele sisaziyo engingathi ikhalenda yezikolo isingabuyela esimeni sisijayele
kodwa omunye umzali umnumzana Phineas Thole uthi uyamanga lokho abantwana benelisenjani ukuphumelela ngemva ukuphazamisa iCOVID-19
impumela le mina ngiyisola kakhulu ngoba hayi abantwana siyazisonke ukuthi bebengafundi njalo ukuthi izimsekibi sikhanya isisitshela ukuthi imfundo iyaphezulu lokho hayi lokho lami ngiyabuyala lokho ngingazi kumbe ukuthi abantwana labo sebecabanga kodwa hayi ukuthi sesihlokhe sibona ama-improvements ngesikhathi lesingithayi and then okunye ukuthi izimsekiwo nabo fuze vele ihexolise ngokuphuza ekwenzileyo ngoba sokuphambanise impilo zabantwana abaningi
izinsek iphinde yathi kube labantwana abaningi abalobe imhloliso abangamankazana kuthi abalobe imhloliso bengayi esikolo inani labo likhuphukile ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakholwa esiMuslim aseZimbabwe amanyane lamanye emhlabeni jikelele kumkhuba wabo omnyaka wokuzincitsha ukudla ethandaza okwenyanga yonke oweRamadan. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbesiMuslim bathi bayayijabulela iRamadan yalonyaka ngoba iza kwenelisa ukubuthana ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso zokumelana leCOVID-19 emhlabeni jikelele ezabekwayo ekuqhamukeni kwalolu bhubhane ngomnyaka ka-2020. Omunye walabo abajabulela iRamadan yalonyaka ngumnumzana Musa Lajabu wakoBulawayo othi lonyaka bazokwanelisa ukuphatheka kumithandazo yonke okumele bayenze yangelanga.
Eminyakeni edlulile bekunzima besifasta kodwa bekunzima ukuthi sihlangane ngomthandazo yethu esiyenzayo normally. Special Taraweh level ngoba ku Taraweh prayers laphana selisiyenza ntambama and ngama conditions la ne COVID kwakunzima ukuthi siattend so besifongu kwenza singama 1-1 ezindlini umnyaka lo nge Ramadan ekhona ayi uyasijabulisa njalo sikwenza sibuhlanyene sijamathi yethu yonke ama Muslims ngesikhathi sonalezi
ulandisa njalo ngokuqhatheka kwalenyanga ye Ramadan empilweni yakhe njengomuntu olandela ukholo lwesi-Islam.
You never know ukuthi in next one you will be there or you won't be there. So uma ikhona siyazama ngendlela zonke ukuthi ube lawe ngomunye ofastileyo uhambelana labanye bakho. Ngathi siyahlangana ngejamati entambama le program esenza ku Taraweh. Hayi kuba mnandi ngayo khona lonke likwanile. Njalo lama prayers emini ngesikhathi zonke sikwenza kuyinto emnandi.
Kwasekelwa ngumnumzana Jafali Milanzi wase Harare laye olikholwa lweIslam.
IRamadan yalonyaka kulabo abalandela ukukholo lwesiMuslim liqathe kakhulu ngoba behlangana ngemva kweminyaka ethize bengavunyelwa ukuthi babuthane abantu kusenziwa ngumkhuhlane lo weCOVID. Yikho sibafisela okuhle kakhulu bonke abalandela ukholo lwesiMuslim kuRamadan yabo sibafisela bayiphuthe.
Unkosikazi Sibonisiwe Malunga wakoBulawayo yena uthi ufisela okuhle kubo bonke abaphatheka kulokhu kuzincitsha kungabokholo lwesi-Islam.
Njengoba i-government isiyenze kwaba ngcono ukuthi abantu babuthane. So ngalesi sikhathi kulama celebrations amaningi awe Easter and then sila ama Muslim a celebrate iRamadan. Ngibafisela konke okuhle ukuhambo lwabo nxa bezahamba uhambo oluhle eluvikelekileyo. Konke nje kube kuhle ngoba bese kulesikhathi since 2020 bebengahambi kuma celebrations onalawa ngenxa yani yomkhuhlane lobumemethekile.
Okhokhela inhlanganiso ye Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ishmael Dua ulandisa kabanzi ngokuqhatheka kokuqhuba lolu hlelo bekhululekile njalo besanelisa ukuyakhonza e mosque kanye lokumele kwenziwe likholwa linye ngalinye ngale nyanga yokuzincitsha lokuthandaza.
It is very compulsory to every Muslim to fast whether you want or not, except for the children who are under age and those who are sick who can't live without taking medication. But if they've got money, meaning that they have to feed the poor. This is the blessed month which all the Muslims in the world fast. It's also the month of giving, special supporting the orphans, supporting the elderly and underprivileged Muslims.
Wonke okholwa ukuthi Islam kumele azincitshe. Ufuna ungafuni ngaphandle kwabantwana abaleminyaka ephansi kakhulu, kanye labagulayo abangenelisi ukuphila ngaphandle kwemithi yabo. Kodwa mabe le mali laba bantu kumele batholise abayanga ukudla. Le nyanga ebusekileyo lapho ama-Muslims umhlaba wonke abazincisa khona njalo uyinyanga yokupha abayanga kakhulu ukutholisa usekelo kuntandane asebeluphele labo bonke abaswelayo.
Lanxa yale Zimbabwe lingelinye lamazwe alesilinganiso esikhulu sabantu abamakholwa esiKristu, liyavumela ukuba khona kwenkolo ezijiyeneyo ogoqela olwesi-Islam, njalo lokhu kumunyethwe yisisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngingumevis Gama.
Ele South Africa selesule umthetho owawufakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lokulwisana layo. UThuso Khumalo usethulela lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Esethula inkulumo yakhe kusizwe sonke izolo, uMongameli Ramaphosa uthe uhulumende usecabanga ukwesula umthetho we-National State of Disaster ngemva kokubona ukuthi sekwehle kakhulu ukuhlasela kwe-coronavirus. Lo mthetho obusipha uhulumende amandla kwethula imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 engazange abuze uzulu ukuthi leyo migoqo uyayimukela kumbe hatshi.
Importantly, by ending the national state of disaster, we are each taking
lokhu akutsho ukuthi i-corona isiphelile kuzafuze umuntu wonke azivikele.
Our greatest responsibility is to make sure that we are vaccinated against COVID-19.
Umongameli Ramaphosa uthe inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus ngosuku selehle lisuka kwabedlula amakhulu amane 420 ngomnyaka ophelileyo laya kwabalitshumi lambili 12 ngokwesibalo sayizolo. Baphansi kwezinkulungwane ezimbili 1805 abavalelwe esibhedlela ngalo mkhuhlane, kanti ke baphansi kwamakhulu amabili 175 abagula kakhulu phakathi kwaleli nani. Ukukhitshwa kwale mithetho kutsho ukuthi akusadingeki ukugqoka ama-mask xa umuntu ephandle kwesakhiwo. Akusadingeki futhi ukusanitayiza loba ukuhlolwa ukutshisa komzimba xa ungena ezakhiweni. Abaya embuthanweni olabantu abedlula abazinkulungwane 1,000 phakathi kwesakhiwo labazinkulungwane ezimbili 2,000 phandle kwesakhiwo akusadingeki ubufakazi bokuthi balayo yini i-coronavirus kumbe hatshi. Abaya embuthanweni edlula leli nani yibo kuphela abadinga ubufakazi bokuthi abaguli kumbe ukuthi bahlatshiwe ijekiseni yokwenqabela i-coronavirus. Kodwa kukhona ukumbalwa okusalayo. Ongena esakhiweni kusadingeka ukuthi ayigqoke imask. Abethekelela eSouth Africa uzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahlatshiwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Abangahlatshwanga kuzafuze baveze ubufakazi bokuthi bahloliwe emalangeni amathathu edluleyo batholakala bengelalo umkhuhlane. Nxa ungelakho lokho kokubili ufika uhlolwe engceleni. Ukwethulwa kwalo mthetho sekumukelwe kakhulu zingcitshi zezempilakahle. Umsekelo umkhokheli we-University of KwaZulu-Natal obona ngezocwaningo uSkhuta Mfundo Musa Mshabela uthi iningi lale migoqo ibivele ingasadingeki.
The fact that even the president included the option to do an antigen test at the airport.
Uyonale imigoqo eseleyo yanele ukuvikela umphakathi.
As long as they do not import new variants into the country and they can be tested at the airport. It really opens up opportunities.
Osomabhizinisi labo sebemukelela inguquko besithi abasezokuhlalela evalweni lokuthi sekungathiwa bavale loba yisiphi isikhathi njengalokho bekusenzeka phansi kwalomthetho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa lazo sezemukele ngenjabulo ukwesulwa kwalomthetho. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mercy Ndlovu uthi bemukela ngezandla zombili inyathelo likaRamaphosa leli loba nje bengazwisisi ukuthi indaba kusaleminye imigoqo eseleyo.
Besifisa ukulift konke njengomphakathi ngoba kuyasihlukumeza kakhulu lo. Sibuyele kunomali impilo ade siyiphila before iCovid.
Ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Ray Khuzwayo uthi kuzaba kuhle ukuphila bekhululekile njengakudala.
Sikhathele ngama-mask, sikhathele ngama-sanitizer, sikhathele ukulawulwa ngathi zingani, manje sesiqhubeka impilo zethu.
Umnumzana Nicholas Thole laye uyemukela kodwa uthi kuningi ongasoke ubuyele esimeni sakudala.
Ngibona ngani izinto zisoke zisafana ngokuthi beyinjani impilo before 2020. Companies did shut down, there is high unemployment rate, i-economy nayo iyantengantenga. The SMEs which shut down before 2020 ezinye zakhona angiziboni ukuthi zisazovuleka.
Umnumzana Ramaphosa uthi ungakapheli linyanga kuza kwethula amanyathelo asezalandelwa ukwenqabela umkhuhlane wecorona kusetshenziswa umthetho wezempilakahle kazwelonke. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Isi ebona ngamalungelo oluntu kumanyane wamazwe omhlaba o-United Nations High Commissioner for Human Rights saqoqa ubufakazi obuveza ukuthi ibutho le-Russia lidale amacala empi ama-war crimes edolobheni lebuhla e-Ukraine. Lokhu kwenzakala ele-Russia libikwa selibulele abantu makhaza ngesihluku e-Ukraine kumpi esaqhubeka lalelo lizwe. Njalo elemelika lisithi ilizwe lelo likhujwe kumanyane we-United Nations Human Rights Council njalo lijeziswe ngamacala la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Max Mgandla owaxoxeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pra.
So that's where the president was in Russia, even in
njengomuntu othi waqeqeshwa eRussia wababona bengabantu abalandela imithetho yempini esingathi bale discipline.
Hayi ndakanga kuphendula ngakhona iRussia ilandela okwelo ukuthi ngakusentini kuze ngakwazi abangayo bahlonipha njalo abantu abangela sikhathi iRussia ilwa nesitha esilisa iRussia obone ngalo sesithe nangamashisi ngabantu nje bangaphathanga isikhathi kodwa ngokwenza mapamiofe nje ukuthi na sobala lutala ukuthi fana ngiphasa kachain ehambahamba nalapha kulenti khona kulthengele kungokandi kuyathi ngiphele lutala ukuthi khona ngamazi ngamashanu sawu.
Singathi lona ibutho leRussia liqinile yini?
IRussia iqine sana iqinile sibini nokunye propaganda phakathi okunye ukuthi vele kunenatho phakathi laphana ngathi Ukraine xa kuthi Ukraine umutho nalo wathenwa ngaphi basebenzisasiikhadi abantu be-Ukraine i-Ukraine ngathena ukungakana in terms of the size of that country and the sovereignty.
Lo umnumzana Max Mgandla owaqeqeshwa ngele Russia kwezempi ekuviyo lezi pram. live talk namhlanje kuhlelo The Connection. Sikhangela ukuphatheka kwabasakhulayo kuhlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ole voter registration. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokukhuphula umthelo ozalwa isikwelede emabhanga kumizamo yokwenqabela ukugugudeka isisindo semali yelizwe inflation kalincedi kangako. Lokhu kungemva kokuba isisindo semali yeZimbabwe sesikumadola angamakhulu amathathu kudola linye lemelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Umbiko okhitshwe libhanga elikhulu eleZimbabwe uveza ukuba isilinganiso sokuqansa kwempahla sehlile inyanga kambimbitho saya kusithupha ekhulwini i-6.31% sisuka kusikhombisa i-6.99% kunyanga kanhlolanja. Impi ephakathi kweRussia le-Ukraine ibikwa isidale ukuba intengo yempahla iqanse njalo kungabi lokuhlaliseka kusisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa leyamanye amazwe. UMnumzana Thabo Ndlovu ingcwethi kwezomnotho uchasisa kabanzi ngeziqondiso ze-RBZ lezi.
Okokuqala, ama-interest rates lawa asekhwelile from 60% to 80% means ukuthi i-cost of borrowing in RTGS go up, kutho ukuthi khona ama-companies amaningi asoze eboleka izimali. Nxa bengabolekanga imali kutho khona ukuthi kuyabe kungasela more money to spend. And as such, kuza reduce demand. Kunga reduce demand, the likelihood is that ama prices asoze ekwele or asoze ekwele kakhulu.
Uqhubekela phambili uNdlovu esithi nxa indlela ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe zingasetshenziswa kuhle, imali yakwamanye amazwe izabe isingasafiki emkambo omnyama.
Ama-banks sebevunyelwa ukuthenga i-forex directly from ama-companies. I-auction ayisekho the only buyer. Na kungayenzakala ngendlela e-right ukuthi imali yonke kade i-tradewa ku-black market izaba i-tradewa ku-formal market. Ukuthi i-pricing ezaba khona izaba iyi-fair price because iyabe ingadetermine nje ngomuntu osestreetini. Imali leyo will be in the formal system, i-government layo then benefits.
UMnumzana Xolani Dube umhlali wakoBulawayo uthandabuza amanyathelo ebhanga elikhulu eleZimbabwe.
Ama-policies lawa afakayo yi-RBZ eqinisweni asilakho ukuwathemba ngoba ngakhangela every time nxa i-RBZ apply ifaka any statement yokulungisa izinto, izinto zisuke zikhwele kakhulu. Ngakhangela lakhathesi i-rate yabo idlala kubo 140 to 150 ku-black market singu-300 and i-black market leyi yisithenga ngayo izinto emashopu. Wonke amashopu lakahulumende akhona la asebenzisa i-black market rate, so thina kusebenzeli nje kabayenze bona kodwa bekhulisa.
UMnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association ngomunye wabasola iziqondiso ezifakwe libhanga elikhulu eleZimbabwe.
Yonke le mzamo e-Reserve Bank ayisozisebenze ngokuba okonakele khona kuphezulu umnotho wonke welizwe awuhambi ngendlela efaneleyo. Yiyo wenza ukuthi imali yeZimbabwe ibe buthakathaka. Yebo kambe kulomthelela ovela kwelase-Russia Ukraine empini yakhona. Kodwa lokho kulutshwane kakhulu okunengi vele kwani ngunaphakade naphakade kusuka ngo-1980 ukuthi umnotho waleli lizwe uphethwe kabi, ipolitiki kayimanga kahle, yikho umnotho ungamanga kahle, yikho kumele kulungiswe kakhulu lokho.
Ingcwethi wezomnotho sezicebise uhulumende ukuba ehlise intengo yamafutha ezimota ngoba kuyiwo adala ukukhuphuka kwentengo yempahla lendleko yemisebenzi yonke edingakala kunhlalakahle kaZulu. Zengeze ngokuthi isilinganiso sokukhwela kwamafutha ezimota sikhulu kakhulu nxa kuqathaniswa lamanye amazwe, loba nje amazwe wonke ethenga emkambo ofanayo ohlaselwe yimpi yakwele Russia le-Ukraine. Okunye njalo yikuba imali lezi ezithathwa nguhulumende ezemithelo yama-tax akumelanga zibe sekhulwini ngoba lokhu kutsho ukuthi nxa intengo yamafutha ezimota ingaqansa kuzengezwa le mali ethathwa nguhulumende, uZulu kube nguye othwaliswa nzima zintengo ezikhuphukayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. kuhlelo lapho esicobongela ukuphathelane labatsha empilweni. Namhla sihlaziya uhlelo lukahulumende olujonge ukusiza abasakhulayo ukubhalisela ukuthola izithupha lula ukuze bafinyelele ekubhaliseleni ukuthola ilungelo lokuvota, i-voter registration. UMichael Ove weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba isebenza izimele enguyinjalo wasungula umsakazo we-community podium umnumzana Nkosikhona DVT.
Uhlelo lolu bekumele ukuthi ngabe lwayenziwa kudala Mike, ngoba ngombono wami ingabe uhlelo lolu lwenziwa iminyaka yonke silabantu abatsha abathena 16, 17, 18 iminyaka yonke. So engikutsho ukuthi khona uhlelo lolu akumelanga ube nohlelo lokuthi sesithi asoluzelwa abakhona. Ye i-National Registration, i-Registrar's Office zikhuluma isithi khona i-COVID-19 iyavalisayo, but now asathathwa ngamaphepha especially from 2020 into where we are now. But esikusho ukuthi kungaba kuhle kakhulu ukuthi indaba yama-ID ingabi indaba esegudwini njalo nje. Siyakwazi ukuthi kulela ama-victims ayo ku-ground babekhala labo ukuthi asilama-data, asilama-IDs. Kumele kube yinto yokuthi kungabe siyayisova nje kuye phambili abantu be-documents abo. Njengalokhu uhulumende ayeke yakwenza kuyitsholo jonale to the Toronto community ukuthi babizwa bonke kwathiwa asikubuzi lutho. Uzozikhathela nxa ungela i-birth certificate uthathe le-ID nxa usungumuntu omdala ubuye labantwana bakho laba benze njalo.
Ukungabi lesithupha kwele Zimbabwe kuphambanisa njani impilo yomuntu?
Mike, vele yonke into ihamba ngesithupha. Siku-lockdown ye-COVID, othi nxa ubhalela incwadi emsebenzini kumele uyi-accompany lesithupha kuma-roadblock. It's so basic ukuthi nxa ufika endaweni kuyathiwa sicela isithupha. Sifuna ukuregister lapha even ukuthatha ivaccine kwakufuna leso. So uhlelo lolo lwe-national ID lukatheke kakhulu because umuntu omutsha yakusazama impilo phela, yakusazama ukuthi ngcono kumbeukuyenza okwe-driving, kumbeuku-aplayela imisebenzi, all those things are required. Ungakuyathi uku-aplayela umsebenzi suwutholile ukuthi uvule i-bank account inki awula national ID kumbe awula birth certificate. So it's a basic requirement everywhere where young people go bedinga imisebenzi besiya ezikolo kuyafunakala futhi khona lokhu. Ngoba kathesi Mike inxa ubhala i-ordinary level kufunakala isithupha. I-government ikusasendile for kuwe zithupha last year ngoba sibona ukuthi abantu abantsha abaningi abalazo izithupha zakhona ababhalayo i-ordinary level kumbe le-A level.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi hayi yena ubona ngani ukuqakathekile ukuthi uZulu athole ama-ID ukuze ayenelise ukubhalisela ukuvota. Ubona ngani lokhu kuzasiza nanxa njengoba sikhangela ukuthi ukhetho luka-2023 selisondela duzane?
Ngombono wami mina ngibona ngani vele uhlelo lwama-national IDs. Kufanele ukuthi ube lohlelo uhulumela aluyenza njalo nje. Kungabi lohlelo lokuthi kumbe sesiye emavotini, kungabi lohlelo lokuthi kumbe sokufika isikhathi sokuthi kube leyinye into eyenziwayo efuna. Esikutsho ukuthi khona uhulumende kagijimise kakhulu uhlelo lolu ngoba iminyaka yonke silohlupho lonalo lwama-national identity documents. Sikhuluma kunje kula bantu abaningi abalezindaba zama-national identity documents and lakathesi noma iblitzi sikhona kulabanye ababiselwe emuva kuthiwa hamba ukuyalaleli iphepha o hamba ukuyale i-affidavit lethile. Hamba ukuya lalokhwana thina sikutsho ukuthi azizameni ukuthi abantu singama-national identity documents ethu singayafaka okwenza kubangazwe phakathi, sinike umuntu i-right yakhe yokuthi abe lesithupha kodwa lokhu esezathi selesithupha sezaqala okunye lokhu okubhalisa ukuvota nokukwanisa ukuvota kodwa kungabi yinto esithi uhulumende uyayi-prioritize ngenxa yokuthi sokusiya emavotini. Hhayi, lokho akulunganga kakhulu ngoba kuya-affecta ikakhulu abantu abasha ukuthi bengasayi-progress besiya phambili ngempilo ngenxa yokuthi babemelela inhlelo lezi nxa zibuya after 4 to 5 months. Kuba nzima kakhulu Mike, akuzake kube le blitz very very long time in many years. So esikucabangayo ukuthi khona nxa ingabi blitz yona le yayenzwa iminyaka yonke abantu bethole izithupha, akusoze kube le pressure yona le esiyibonayo kathesi abantu abasha ama-queue amaningi kakhulu wonke umuntu ofuna isithupha.
Lowo ngumnumzana Nkosikhona DVT limuzwe exoxa noMichael Ove weStudio 7 ecingweni ekwabulawayo. silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Lilani. Murara zvakanaka.